manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu hunyana 4 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu tunaona kuti makesis emuno muZimbabwe ari kuita achikwira ava over 6,000. Asi tikazviongororawo tikaona kuti kuwedzera kwawo makesis aya hakusisina kunyanya tichikombera nepakatanga chirwere ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 uchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206.
Chivonese kuti kana chitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa nevamunangagwa, tinotaura nezvinoonekwa nevanhu. Veruzhinji havana chikamu chakakwana, mari dzacho hadzikwane, kune urwere husingarapike kuzvitara, hakuna mishonga, hakuna madokta, vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo. Saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona ini crisis.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora mashoko avo ekuti munyika hamuna dambudziko, vachiti mashoko ekuti munyika mune dambudziko zvikuru ari kufambiswa padandemutande.
Tiri kutambira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nokuvictimizwa, havana basa nemarecords, havana basa nokupuwa mainstruction. Vane chinangwa chokufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa.
Meya mutsva weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere kana kuti 6,678, asi uwandu hwevanhu vafa wakaramba huri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 sezvo pasina munhu akafa. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 5,263, izvo zvakasiya vanhu vanosvika chiuru nemazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 1,209 vachiri kurwara necovid-19. Vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,095 ndovakavhenekwa kana vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mana vakawanikwa vaine chirwere. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 23,300,000 vafa nechirwere ichi pasi rose, vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 869,000. Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zana nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 6,151,000 vabatwa necovid-19 muAmerica, umo vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana masere kana kuti 186,800 vafa. Mumwe chiremba vachitaura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vanoti hongu uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira, asi chinofadza ndechekuti uwandu hwacho hwasiyana nepakatanga kuonekwa chirwere ichi munyika.
Hongu tunoona kuti makesis emuno muZimbabwe ari kuita achikwira ava over 6,000. Asi tikazviongororawo tikaona kuti kuwedzera kwawo makesis aya hakusisina kunyanya tichikombera nepakatanga chirwere ichi. Izvi zvinhuwo zvinotifadze kuti makesi ari kuita achidzikira.
Zvii zvingadai zviri kuita kuti zvamatsanangura izvi zviitike?
konzero zvaka siyana siyana zvinoenderana one ma tano akaiswa nebasi rezveutano asiwo zvinofanira kuziva kuti nyika yedu haisi kunyanya kutesta vanhu zvakanyanya saka zvichimwewo zvinogona kunge chiri kukonzeresa izvozvo.
Dr. Mandigo, tiri kuonawo kuti vari kupora kubva kuchirwere ichi vakati wandei, zvii zvingadaiwo zviri kuitika?
Izvi zvinhu zvakanakawo nekuti tinoziva kune dzimwe nyika vanhu vakafa vakawanda chaizvo, asi munyange zvazvo kune vanhu vakafa nechirwere ichi uwandu hwachona hauna kuzonyanya. Zvikonzero zvakati wandei zvinosanganisirawo kuti chirwere chakatangawo kune dzimwe nyika chikazouya kunoku. Izvi zvakatipawo nguva yekudzidza dzimwe nyika matanho akaita sana lockdown, matanho akaita sekushandisa mamask. Tinoona kuti isusu takakurumidza kutanga kushandisa matanho ose iwaya. Pane dzimwe nyika dzanga dzichiri kudzidza pasati pava nekwavari kudzidza. Zvimwe zvinoenderanawo nekutiwo muno muZimbabwe vanhu vezera rinopfuura 65 vanhu vaivo vanonyanya kushungurudzwa nechirwere ichi havana kunyanya wanda chikombeyawo nedzimwe nyika. Zvoitawo vanhu vane zvimwe zvirwere zvakaita sana obesity havana kunyanya kuwandawo mune ino nyika. Umwe anogona kuti asi kune zvirwere zvakaita sana HIV muno muAfrica nemuZimbabwe, asiwo tinoziva kuti vanhu vakawanda vane HIV vari kumwa mushonga. Saka masoja emiviri yavo anogona kurwisa chirwere checovid-19. Saka zvinhu zvakati wandei zvinogona zvichitsanangudza vanhu vari kupona chirwere checovid-19 muno muZimbabwe.
Vanga vari chiremba vataura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora mashoko avo ekuti munyika hamuna dambudziko. Vachiti mashoko ekuti munyika mune dambudziko zvikuru ari kufambiswa padandemutande uye akanangana nekuzvidza kana kushoropodza hurumende yavo. Vachitaura pamusangano wevakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 wepolitical actors dialogue kana kuti Pollard, vaMnangagwa vatiwo urongwa hwekugoverwa kwevhu kuvatema haupfi hwakashandurwa, uye vatema vachitorerwa zvakare minda yavo. Vachiti zviri kuitika iye zvino zvekubhadhara vachena vakatorerwa minda yavo kutevera nekuzadzisa zviri mubumbiro remutemo wenyika. Panyaya yekuti munyika hamuna dambudziko, mashoko emutungamiri wenyika aya anotsamwisa vakawanda, zvikuru vanopikisa hurumende nevanorwira kodzero dzevanhu. Avari kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekodzero dzevanhu, dzematongerwo enyika pamwe nedzoupfumi. Kusagadzikana kwezvinhu uku ndiko kwasvitsa kuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa varonge kutumira chikwata chenhengo dzebato ravo reANC kuti chinzwisise kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe. Chikwata ichi chiri kutarisirwa munyika chero nguva kubva nhasi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kana vaMnangagwa vasiri kuona kuti munyika mune matambudziko hazvirevi kuti hamuna matambudziko.
Tirikuti kana tichitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa navaMnangagwa, tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji. Havana chikafu chakakwana, mari dzacho hadzikwane, kune urwere husingarapike, hakuna mishonga, hakuna madokta, vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo. Saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis. Ivo kana vasingazvioni nokuti vanenge vakaputirwa neushe neutungamiri, hazviri kwavo. Nyika yese iri kutaura kuti muZimbabwe une crisis, South Africa iri kuti mune crisis, mabishop emaRoma akataura kune crisis, Anglican akataura kune crisis. Ndo vanopinda nevanhu mumasangano, ndo vanoziva. Saka isusu tiri kuti kune crisis. Kana vasingaioni hatingachemi neurema hwavo.
Saka ivo kana vachitaura sehurumende kuti munyika hamuna dambudziko, zvinosiya papi urongwa hweANC hwekuda kuuya kuti inonzwa kuti nyaya dzedambudziko dzakamira sei?
Chokwadi ndechokuti ANC haisikuwe na kuti iri kudaiswa navamunangagwa. ANC iri kuenda kuti iri kunzwa vanhu vachiti kuZimbabwe hakuna kumira mushino. Ivo vane mamillions emaZimbabwe. Vamwe vana mai vakatakura vana vachigwanda mapasi waya vachinotenga grocery. Saka ivo vari kuzvichira ivo senyika yavo kuti vasawanza marefugees emaZimbabwe. Saka handifunge kuti United Nations kana kuti SADC kana kuti Africa Unity vangateerera zvotaurwa navamunangagwa kuti uyai kuno kwaane ngozi. Aiwa vari kuita zvinofambirana nezvotaurwa nenyika yese. Ndokuti vana veZimbabwe vange vachikutsikana kuti nyaya ida kugadzirwa zvakanaka.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura pamusoro penyaya yekupiwa kweminda kuvatema vachiti hapana chiri kuzoshandurwa. Zviri kuitwa izvi zvekubhadhara vachena kutevera bumbiro remutemo wenyika. Munoti
kana tichiti isusu tinoda kuratidzira kana kuti hatifari nekuti sarudza haisikufamba zviri pamutemo bumbiro remutemo vanoti hazvina basa. Vanhu vachisungwa vana vanangari vuve vana mwoyo chikoro vachisungwa vasina kuenda kujeri vachigariswa kuchikurubhi hazvisi pamutemo hazvisi mubumbiro havabvumi. Asi kana zvavakunzi izvo varungu ngavabhadharwe zviri mutemo zvakanaka kuti ngavabhadharwe nekuti vakatorerwa ivo. Asi kana zvichira zviri pamutemo minda ichibhadharwa yakatorerwa varungu mutemo ngaiteverewe nenyaya inofambirana nekonsekwensi yemaZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Meya mutsva weguta reHarare uye vari nhengwe MDC Alliance vaJacob Mafume vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika. VaMafume avakasarudzwa nezuro vanoti guta ravo rakatarisana nemutoro mukuru munguva ino yeCOVID-19 asi vanotarisira kushanda zvakasimba mukugadzirisa matambudziko ari muguta reHarare. VaMafume ava vanove kanzura weWard 17 vanoti dambudziko guru rakatarisana neguta ravo inyaya yekushaya mari inodiwa mukugadzirisa nyaya dzemvura yakachena, kutakurwa kwemarara pamwe nemamwe matambudziko ari muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Tiri kutambira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nekuvictimizwa, havana basa nemarecords, havana basa nekupuwa mainstructions. Vane chinangwa chokufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa. Vanga vane demo pamusoro pavo vachinzi mukavhotera izvi tinokudaiso. Asi mukarangarara kutanga kweMDC taitourawa kuti tavhotera MDC, taitochochewa kuti tavhotera MDC, taitoitwa zvese zvese kuti tavhotera MDC. Saka kana munhu ouya mukore uno oti ndokudzinga kuita kansela nokuti uda kuvhotera MDC, aiwa makansela akazvitaridza kuti vanozvigashira nokuti nyaya yekuchinja Zimbabwe inyaya yestrago, inyaya yekuzvipira, inyaya yokutarisa mutungamiri anova ivo vachamisa kuti vakataridza road yokuinda kupi. Isusu tonanga neroad iyoyo kusvika zvinhu zvanaka.
VaMafume, muri kutaura nyaya yekudzingwa mubato sezvakaitwa vagomba. Imi muchitevera kusarudzwa kwamakaita sameya, hamusi here muchagara makarohwa nehana muchifunga kuti izvo MDC tinogona kuzokudzingai zvakare sezvayakaita vagomba?
Aiwa, satirohwi nehana nezvinhu zvisina nebasa rese zvisina maturo. Nhengura tsine dzagara dzichironga kuita zvakashata mutsime rinoiwa nevamwe. Asi isusu tine nhoroondo yestrago, tine nhoroondo yokumiririra vanhu. Chatinoda kugadzirira maresidensi, zvigaro izvi hazvizi zvinozvipiwa nevanhu. Kana zvanetsesesa tinodzokera kuvanhu. Kana vanhu vachitida vanotidzosera, kana vanhu vachida zvimwe zvinhu vanoita zvimwe zvinodiwa. Haizi nyaya yekuti takapikirwa. Hakuna munhu anozvarwa achinzi uchaita kansela, hakuna munhu anozvarwa achinzi vazvarwa MP. Aiwa, munhu anozvarwa ane hana yake, ane kuchimiro chake kana uchida kitla wano sakanaka wano ndiyo wano kujisa auzari wakana mirwa ipapo
nderipi basa guru ramunga ati makatari sana naro regutanga samea mutawe Harare
basa guru mungu wa ime COVID ndiye kuti Harare ilarame 2020 igorera karashika 2020 igorera ngozi 2020 igorera kaita hosha mumepo zino radaro raka vara makuta raka vara makampani taka isusu se Harare toba kutirarame seguta ikwanise kuramba tichipa wanu mvura ikwanise kunde tichigadzira marodzi tichitora marara kushikira nyika yavhurwa kushikira nyika yakukwanisa kushanda kuitira kuti kana patunozotanga kushanda utaringe ringe richiripo maplani akadzama tichatozomaita taona kuti ringe recovid iri rakamira zvakadini nokuti nhamo yatinayo iye mudzanga wefoch uku waka uri kutsva necovid uku wakarumwa nezamu
avanga vari meya mutsva weHarare vaJacob Mafume veMDC Alliance vashaura vari parunhare vari muHarare naRadio Tewe Studio 7. Nezuro Studio 7 yakati hurumende yainge yapa mvumo makambani maviri ekuChina yekuchera marasha kuHwange National Park imwe kambani yatakati yapiwa mvumo eSasti Global asi eSasti Global kuburikidza nemutauriri wayo vaOliver Mutasa vanoti ivo havasi kambani yekuchera asi kuti vari kungomirira makambani ekuChina anoti AfroChina Smelting neZhongqing Coal Mining Group kuti vaone kuti zvakakodzera here kuchera marasha munzvimbo inochengeterwa mhuka iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamutasa.
Basa redu isu ndere kuita environmental and social impact assessments. Maprojects akaita semining, construction, exploration works asati abvumirwa kuitwa panzvimbo munyika yeZimbabwe.
Saka muri kushanda sei nemakambani maviri ekuChina?
Makambani maviri anoti AfroChina Smelting and Zimbabwe Zhongqing Coal Mining Group. Those are two companies, ndo ma Chinese companies vari kupropoza kuita some exploration work. I want to believe kuti kune mamwe ma exploration works akatomboitika mu National Park as I was reading through literature. So they want to undertake into exploration. Vari two makambanisa but vari separate mumwe na mumwe achida kushandira kwaanoda kushandira. So it so happened by coincidence kuti isusu we are Isusti Global, we are a consultant for both companies.
Basa renyu munenge muchiita sei hapa vamutasa?
So as part of a requirement here, environmental and social impact assessment, we are obliged to do what we call stakeholders consultation. Takedza kuita anozima baseline surveys anosanganisira hydrology kutarisa mvura dzepamusoro peland nemvura dzepasi, ecologist my ecology tichitarisa kuti miti mhuka shiri nezvose zvinorarama munzvimbo, geologist kuti matombo ari pasi apo akatakura mineral ndeapi. Saka vese ivava na social scientist, saka social scientist magaro evanhu etc. Saka vese ava environmental scientists, I happen to be one of those environmental scientists who coordinate the works. So my submissions vanhu vese ava vaita tsvakurudzo yavo anogadzira inozi baseline data ratinozoda kureferenza naro after some time kuti project yedu yanga ichitigonera here kana kuti yanga ichikanganisa.
Asika tiri kudzwa kuti imwe kambani yekuChina yatotanga kuita basa racho vamutasa, zviri kufamba sei?
Maallegations aripo takanzwa takatovaverenga mumedia. Kana ari echokwadi mutemo uripo kuti uhandle that. Vanosumba kana kuti vanopohwa matickets because mutemo weEMA Environmental Management Act chapter 2017 and achitaura nestation instrument number 7 of 2007 zvinosungira kuti maprojects aitwe bids etype iyoyo anonzi maprescribed projects anotendwa kuitwa bids mushure mekunga environment impact assessment kana ichinge yaitwa.
Vanga vari mumiriri wekambani yeSasti Global vaOliver Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Ma Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chikamu cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association mudunhu reHarare nhasi zvashora vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko vari kuti utungamiri wesangano iri hubviswe. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Sachigaro wesangano iri muHarare vaSamuel Bila vati vanotsigira utungamiriri hwavaChris Mutsvangwa musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havabvumirane nechikwata chavaEthan Mativela icho chakati vaMutsvangwa nevamwe vavo vabviswe. VaBila vati vaMativela nechikwata chavo havasi nhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havafaniri kunge vachitaura pamusoro pesangano iri.
MaMembers edu haamuki paadira achitaura zvaanoda. Kana usiri member hauna kodzero yekutaura zvaunoda uchiti wewe mangwana leadership ya Mutsvangwa ngaiende. Nokuti atisi kuzati uri ani, isi tine mutauri one umwe chete anova Comrade Mahia. Comrade Mahia ndo vanopa mastatement.
VaMativela nechikwata chavo avo vanoti ndevamwe vaivepo pakaumbwa sangano rinomirira vaive varwiri vehondo yerusununguko vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti sangano iri raka mbwa kuti rigadzirise matambudziko avo kuti vagare zvakanaka, asi vakati izvi hazvisi kuitika nekuti utungamiri huripo hauna hanya navo. Pamashoko avaBila, vaMativela vaudza Studio 7 kuti vaive varwi vehondo yerusununguko vave kurwisaniswa nevamwe vanhu pachinambo chekuti vashande pamwe kugadzirisa zvichemo zvavo.
Kana angouya naye achiti ndiyewo vhetenzari yega, maybe ane pfungwa dzake dzaanadzo, but it's very unfortunate. Because vanotiziva vanenge vachitiziva, we are not here kuimpress anyone.
VaBila vatiwo havasi kufara neimwe nhengo yesangano ravo yechikadzi iyo yakabuda pamadande mutande svondo rino ichinyumba mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ichiti vatadza kutonga nyika. VaBila vati vanoziva mudzimai uyu asi varamba kumudoma nezita vachiti havabvumirani nezvaanotaura.
Tine war veteran wechikadzi akazvirekodha achitukirira president vedu vaMnangagwa. Comrade uyu wechikadzi tinomuziva nezita asi hatisi kuzotaura zita rake. Isusu mawar veterans eHarare tinoti hatisi kuwirirana nemashoko nezviito zvecomrade kadzi. Kwatiri hatina tsika iyoyo. Tinoimba tichiti kune nzira dzemasoja. Panzira dzedu hakuna munhu anotukirira munhu mukuru.
Vatiwo vanotsigira chirongwa chehurumende chekuri pavarimi vachena vakatorerwa minda yavo sezvo chiri kuitwa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Asi chikwata chavaMativela hachisi kufara nechirongwa chekuri pavarungu ichi cheglobal compensation deed. Pane chimwewo chikwata chinomirira vamwe vakarwa muhondo yerusununguko chewar veterans pressure group icho chakatokwidza nyaya iyi kudare pamusoro chichida kuti chirongwa ichi chimiswe sezvo chichiti chinosarura kubhadhara vachena chichisiya vatema vemuno. Patavabvunza pfungwa dzavo pamusoro pemutauro wasimudzwa nenyaya iyi munyika, mutungamiri wesangano rinomirira varimi vechichena munyika Recommercial Farmers Union vaAndrew Pasco vati vanofara kuti hurumende yakabvuma kuvabhadhara uye vari kuedzana pose pavanogona kuona kuti mari yacho yawanikwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMutsvangwa kana munyori mukuru wesangano ravo vaVictor Matema Danda kuti vanoti kudii nekudhonzerana masimba pave kuitika musangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwaziwa hii Studio 7 washamarari watereri we Studio 7 wose tunakupasai pazwara nasi ndinoitwa mai moyo ndrimu Pretoria ku South Africa ku Mafia Exchange and 4 ndinoti ine matambudziko kumuri kwadzamara muri yose Zimbabwe yarasikirwa ne NDC kurasikirwa negamba guru tichi kuna mai dzamara zveshua shinga imoyo zvinowanikwa zvinhu zvatosangana nazvo mupenyu zvinorwadza hongu ndinozviziva asi muparidzi 3 inotiudza izvo kuti izvoni chimwe nechimwe chine nguva yacho naizvozvo iyi inguva yakwanira baba dzamara ndinoti shinga imoyo ndoziva pamwoyo penyu pari zvino pane dombo asi shinga imoyo zvinhu zvinowanikwa mukati moupenyu simbai pamuri ipapo nehama dzose mhuri yose nekurasikirwa kwakadai kunorwadza kunoshungurudza tongozvisa pamberi pajehovha mwari ndomuzivi wazvose nokuti takanzi panyika pano hatigari zvamuchose chimwe nechimwe chine nguva yacho yachinosvika pakuguma matirambei tichinamata mwari vari kutikundisa nenguva yatakatarisana naye tiri kuona sekuti zvinhu zviri kuita nani panyaya dzechirwere ichi amen
ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
dzemitambo vamwe vatambi venhabvu vemuZimbabwe vari muSouth Africa vatarisana nekunyura muABSA Premier League apo makundano aya ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Elvis Chipezeze Ovid Karuru talent chawapiwa na Butulezwe Nguve nezvikwata zvavo vanofanira kukunda mimitambo yavo yekugumisira mangwana kana kuti vanobuda PSL kuenda kuNational First Division mwaka unotevera chiri kunyanyonakidza ndechekuti Chipezeze nebaroka vanofanira kukunda Kaizer Chiefs iyo inotambirwa na Willard Katsande na Kama Billiard avo vari kudawo kukunda kuti vatore mukombe welii Kaizer Chiefs iri kurwisana ne Mamelodi Sundowns pamusoro petafura apo dzakaenzana pamapoints makumi mashanu nematanhatu asi iri pamusoro nezvibodzwa Kaizer Chiefs iri kuda mapoints ese matatu mumutambo nebaroka kuti itore mukombe uyo wayaputsa kwemakore mashanu apfuura kusaita izvi kukasangana nekukunda kana kuita mangange kweSundowns neBlack Leopards mukombe unoenda kuSundowns Peter Ndovu ndiye manager weMamelodi Sundowns nemamiriro akaita zvinhu mumwe muteveri wenhabvu muZimbabwe vaIsaiah Mushumbi vanoti vari kuona Kaizer Chiefs ichikunda Baroka ichienda kuDivision 1
ndirikuona kunge Kaizer Chiefs ichatora mukombe kure rinei ndakamirira mashoko andiri kutaura ndezvekuti Kaizer Chiefs iri mufomu plus iri patop nemamirira zvakaita parizvino
amazulu ya Karuru nachawapiwa inofarira kukunda Highlands Park ichitarisirawo kuti Baroka nechipa iyo ine Golden Arrows dzarowa parizvino Baroka ine mapoints makumi maviri nemasere pasi peBlack Leopards neAmazulu idzo dzine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe Chipa United iyo iri kurwisawo zvekare kurarama muPSL ine mapoints makumi matatu nerimwe chete Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova Walter Msona na Carlton Mashumba iri kuda mashiripiti kuti ipone sezvo iri pasi nemapoints makumi maviri nemashanu muteveri weHarare City vatatenda mupariwa vanoti vatambi vemuZimbabwe ava vanofanira kurwira nzvimbo dzavo zvakasimba nekuti kudzoka kumusha hakukomborere
vatongoramba vari ikoko vatsvagi mabasa evari ikoko vachitamba bhora ikoko bhozi ava vakadzoka kunoku zvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kunoku hakutomborina kana mari ngavarambe vachitamba ikoko kujosa kwavariko
mitambo iyi iri kutambwa zuva rimwe chete panguva imwe chete
kudzivirira kutengeserana kwemitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 kumpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
zilawo yini ama mask ayeneleyo, balawo yini ama sanitizers, balawo yini sepa yokugeza izandla. Konke lokhu kana kuyizinto ezikhanya zingathi zizawashota kakhulu kubafundi abaza besiya kuma P3 schools nakuma S3 schools kakhulu emakhaya.
Uhulumende uthi izikolo sezilungile ukuvulelwa imihloliso kulandelwa iziqondiso ze World Health Organization ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le COVID-19.
Makungela crisis, why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Why kulama curfews yoni COVID ingabulala abantu abaningi in our country as in other countries?
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe loZulu jikelele zithi ucatsha ngomunwe umongameli Emmerson Mnangagwa nxa isithi akulahlupho elizweni.
Ngafunda isecondary eChapungu Secondary School 2008 ngayemangubeni, 2010 ngajika futhi eChapungu ngazoqedelela izifundo zami khona. Ngasuka ke ngahlala koBulawayo ngaqala uku-acta kodwa azange ngikwangisa ndawo.
Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGod Knows Vimbelela odabuka enyakatho emaNdebeleni njalo ecula umdulumo we-dance hall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 sebezinkulungwane phose ezintathu 2555, lilandelwa yiBulawayo elenkulungwane edlula kancane eyodwa i-1289. EZimbabwe jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa 6678, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5263 babo babikwa sebesinde kuleli gcekwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili 206. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gcekwane leli sebesedlula isigidi 1,275,815, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 30,596. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lasithupha 26,337,473 abafunyenwe bele COVID-19, yabulala abantu phose abayisigidi esisodwa 869,331.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulelwa imihloliso kulandelwa iziqondiso ze World Health Organization ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19, njalo iningi livumelana laye kulolu daba. Abaloba imihloliso phansi kwenhlanganiso ye-Cambridge bakhangelelwe ukuvula mhlaka 14 kuyona le inyanga, njalo abezimseki mhlaka 28. Uhulumende uthi abantwana bazahlaliswa bebalutshwana endlini yokufundela eyodwa, njalo kube lababalisi abaningi abazakhangela abantwana kulezi indawo. Inhlanganiso yabaphathi bezikolo e-National Association of Primary Heads ibikwa isithi ngempela abezifundo zika grade 7 sebengavula, kodwa e-National Association of Secondary Heads ithi kunengi okufanele kufezwe andubana kuvulwe izikolo. Lokhu kubalisa ukuhlanzwa kwezindlu zokufundela, ukuhlolwa igcikwane kwababalisi labantwana, kanye lokuthi kube lemota zokuhambisa ezeneleyo ezigoqela amabhasi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ngempela izikolo bezingekalungeli ngokupheleleyo ukuvulwa.
Into enjengamanzi kayikho ukuthi phela ezancedisa abafundi ukuthi bahlanze izandla zabo. Kanti njalo sibona ukuthi kukhona ukuminyana okuzaba khona lapha ezikolweni, kube sekungathi nje yilokhana sithi thina i-back to traffic, ngoba abafundi bazabe beswela indlela zokuhamba ngendlela engaminyananga ezikolweni lapha baya khona nsuku zonke, labo abagada ngensuku ngensuku. Kuthi ke labo abazabe kusiya mhlawumbe kwema-borders, yebo kambe bangaswela ithuba lokuthi bahambe kuhle ekuqaleni, kodwa ezikolweni zabo bazabe sebefikile bathole inhlala kahle engcono. Zilawo yini ama-mask ayeneleyo, balawo yini ama-sanitizers, balayo yini isepa yayogeza izandla, konke lokhana kuyizinto ezikhanya zingathi zizawashota kakhulu kubafundi abazabe besiya kuma-P3 schools lakuma-S3 schools kakhulu emakhaya. Yebo kambe lezo ezinye izikolo eziphezulu ezingama-private schools zingenelisa, kodwa ezethu thina abaningi uzulu kandaba ziyabe zingelakho okweneleyo. Kanti ke nazo azila mali yokuthi zincedise zithenge, ngoba izikolo eziningi kusukela ngomatshi kuzofika lamhlanje bezingabuthi imali kubazali. Kungathi ukuthi abazali bayalwa ukubhadala, kodwa kuyikuthi abaningi abazali labo abakho emsebenzini ukuthi benelise ukuthi babhadale lezo ndlela. So kusitsho ukuthi-ke uhulumende kumele ancedise izikolo lezo ngemali.
Siyezwa umbono we-National Primary Heads ukuthi bathi ngempela abesifundo sika-grade 7 sebengabhala imihloliso, kodwa abe-National Association of Secondary Heads balensolo ezithile. Liyavumelana labo yini?
Umbiko okhanya uhambelana ungathi uthinta i-National Primary Schools Heads, ungathi kawusimbiko oliqiniso. Nangu phela lapha esinxa sibuza thina kuzikhulumele ze primary school heads, bathi bona azange bakutsho lokho. Kanti ke ungabe bathi bona sebelungiselele ukuthi sebelakho konke. Ngokuhlolisisa kwethu, ama primary schools yiwo alobunzima obedlula oboma secondary schools. Ngendlela enjalo ke ungathi umbiko lo uyakhutha iqiniso. Singaphosa sihambelane kakhulu lo mbiko obikwe yi-National Association yama-Secondary School Heads. Singenzi izaba elinjengaleli esalenza ngoJuni, lapho sakhuluma khona ukuthi ama-sanitizers sekhona, sisitsho ukuthi izikolo zizashare phosa i-5 liters zingu-10, okuyinto engaphosa itshengisa ukuthi kuyabe kulizaba nje lokho.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, sixoxela eseHarare.
Thank you.
Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni, kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama, kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm, sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930-6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele amazwi akhe awokuthi akulahlupho eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa bekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare lenkokheli yamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePollard. Unxuse njalo amabandla angekho kunkulumo lezi afana leMDC Alliance ukuthi aze kukhulunyiswane kwakhiwe ilizwe. Wengeze wathi inkinga ezingabe zikhona zidinga ukubambana kwabantu beZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla ukuze zilungiswe. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi uhulumende wakhe wephula amalungelo oluntu ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kwabantu abafana nomnumzana Thawanda Mutshehiwa loNoxolo Maphosa. Aza njalo ngesikhathi eleSouth Africa liphakathi kokulungiselela ukuthumela iqula eHarare ukuyahlangana lamabandla ezombusazwe loZulu ngokuhluphayo. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDC Alliance eMelika, umnumzana Tim Moringai, yena othi uMnangagwa ucatsha ngomonwenxa esithi akulahlupho eZimbabwe.
Lawe uyazibonela ukuthi abantu ekhaya sebedubekile and amapolisa makungela crisis. Why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Makungela crisis, why kulama curfews, yoni COVID ingabulala abantu abanengi in our country as in other countries? So lay twice smoking mirrors abayikhulumayo uMnangagwa ukuthi akula crisis eZimbabwe. So siyathemba ukuthi iSADC njoba sebethumezela a delegation from South Africa elo Magushule, sizabona a change in the way that we deal with our crisis.
uMnangagwa uthi buyane kuPollard lize khulumisana laye.
Indaba le ePollard vele uPresident Chamisa leMDC Alliance sakhuluma ukuthi makungela independent convener noma ama issues aqakathekileyo aye legitimacy angekho then ilihlupho lona lelo. Indaba yokuthi amaZimbabweans singakwanisa ukusolva indaba le is not a problem, but thina sithi I think MTC has been clear from the beginning kumele siletha ama issues thina lat esiwabonayo ukuthi ahlupha uZulu lonke jikelele. Lokho kokuthi bayaconvena i-conference ePollard iZANU-PF loMnangagwa babe ngu-referee lo-convena vele akusebenzi lokho. Singabuyela emuva siyabona ukuthi ilizwe lethu libe le-independence kwaba an independent convener eLancaster eyayi-role yayiplaywa ngama-British khonapho, thina labo Smith iZANU-PF leZipra khonapho zikhona. So that's what we are saying ukuthi thina njenge-MDCA asiyali ukuparticipata ukuthi uZulu jikelele abe le nhlala kahle, but illegitimacy lokuba le rule of law, lokuba le electoral reforms, lama human rights reforms onke wona lawo ngekho kuleyo Pollard.
Lo ngumnumzana Tim Moringai, isiphathamandla seMDC Alliance eMelika, ubexoxa ecingweni loNtungameli Inkomo weStudio 7. Elinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association esigabeni seHarare lithi liyasekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokubhadala abanini bamapulazi abamhlophe abathathelwa impahla yabo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi oloLand Reform Program. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Loku uphuma emhlanganweni owenziwe ngabenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZimbabwe National Liberation of Veterans Association. Le ntatha lezindaba eHarare namhlanje, lanxa uZulu weZimbabwe laba balaphikisayo besola isinqumo sokubhadalwa kwamapulazi abamhlophe laba. Ekhuluma esigodlweni seZANU-PF eHarare, umgcini sihlalo waleli cele labalwa impi yenkululeko uMnumzana Wayne Samuel Bhila uthi uhulumende ulandela isisekelo sombuso sona esithi imitshina lentuthuko eyenziwe emapulazini kumele kuhlawulwe hatshi umhlabathi.
Fully support the work which is being done in line with the constitution of Zimbabwe.
Siyasekela umsebenzi owenziwa nguhulumende elandela isisekelo sombuso. Uhulumende ulandela u-section 295 wesisekelo sombuso ka-2013 savotelwa ngapha amabandla onke. Sisekela isinqumo sokuba indaba yomhlabathi kayisabuyeli emuva.
Uqhubeke sithi abamabandla aphikisayo sebethola isinqumo esethe nguhulumende ngoba bebona ukuba ilizwe selizathola usekelo emazweni afuna ukutshala imali kuleli. Ethi njalo laba abathola uhulumende ngalesisinqumo ngabantu abangazisisi indaba zomthetho. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Mafa uthe njengebandla badaniswa kakhulu yilokhu osokusenziwa nguhulumende esithi kuphambana lenjongo zempi enkululeko.
Yikho iningi yethu vele bamathi bahamba besiye empini besiyaleli ilizwe njalo inhlabathi lokunye okuthile kodwa siqakathise sikhulu yayinhlabathi. I-Global Compensation Bill le noma ukuthiwa yi-Statutory Instrument 62 of 2020 ayikho emthethweni ngenxa yokuthi bayenze ngensitha. Ama-stakeholders kakhulu iparlamenti kayizange iphatheke kulo umthetho.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Nicholas Mabhela umkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party othi kusobala ukuba iZANU-PF kayilani leyakuthembisa abensundu.
Sikazihambisani lokuthi abamhlophe abebelima emapulazini ethu baphiwe imali ebizwa ngolwasemzini okuthiwa yi-compensation ngoba lawa ama-improvements kumbe lokho okwenzakala eplazini okubizwa kuthiwa ama-improvements ngolwasemzini kwakuyimali eyayiphuma lapho kusehluleka ukuthi kubhadalwe abasebenzi bencindezelwa. Imali eyiyo eyakha ama-improvements yimali okwakumele iholelwe abasebenzi akwathi abasebenzi bemapulazini bebengaholelwa ngendlela.
ELeZimbabwe libika lihlela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngesikhathi sohlelo lokwabelwa abansundu umhlabathi olweLand Reform Program amabhiliyoni amathathu lengxenye zamadola i-3.5 billion ngendlela yokulungisisa umonakalo owadalwa yilolu hlelo olwalungahlelelekanga kwenza abanini mpulazi abamhlophe balahlekelwe kakhulu imali abanye langomphefumulo lapho besuthunelwa amapulazi abo. Kulapho kwadalwa ukuthi eZimbabwe lisolwe ngamazwe omhlaba inkokheli yeZANU-PF labanye abadlelana layo bafakwa kuluhlu lwezithetho zenotho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela umhlangano womanyano wamabandla ezombusazwe oyePollard owenziwe namhlanje ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kanye nemizamo eyenziwa ngabe South Africa ukudinga isisombululo kungxaki ezibhekane leZimbabwe.
Inani labantu asebebulewe yi-COVID-19 kwele South Africa selisedlula inkulungwane ezilishumi lane 14,000. Abehlanganiso ye-Associated Press babika ukubana uqhamuka kwaleli gciwane sokuguqule indlela abantu abangcwatshwa ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela yona i-South Africa. Osokubavimba ulandela imikhuba yabo yesintu yokungcwaba abafileyo. Iziphathamandla zawele South Korea zibika ukubana kulabantu abane abafileyo ngemva kokungqikelana kwemota yabantu makhaza lebutho lakwele Melika edolobheni lePoincheon elingezansi kwesigodlo salelo lizwe iSeoul. Inkokheli yebutho leMelika esebenzela kwele South Korea ithi lingozi ibangele kuba uke umiso umsebenzi wokufundisa ezomvikela endaweni leyo kuhlonitshwa abalahlekelwe ngumphefumulo lezihlobo. Umongameli Donald Trump wele Melika ulandule imbiko ephume kugwalondaba olwe The Atlantic Magazine olobe kabanzi ngakukhulumayo phezu kwamalunga ebutho lakhe athunjwayo loba ukubulawa ngabalwa becatsha.
Osomabhizimusi abakhangela lawo amancane laphakathi laphakathi abasemhlobulweni weMandebeleni bakhala ezimathonsi ngemva kokwehluleka ukuthola imali abayithenjiswa nguhulumende eyokubancedisa ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19 besithi sebelinde baze badela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iningi labo somabhizimusi abaphila ngokulungisa impahla ezehlukeneyo bethenga bethengisa elizweni lakwamanye amazwe bathi amabhizimusi abo asedonsa nzima lesimo somnotho siqhubekela phambili sonakala ngamandla. Bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabahlenga ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown njalo sebephelelwe ngamacebo okunakekela imuli. Umqondiso wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abayiso.
Imali le thengiswe nguhulumende thina kumalunga ethu kakhe lo yedwa oseyitholile lokuthengiswa nje abantu behambe bavalwa amehlo, ayikho leyo mali. Abantu bahanje bafoliswa emhlahlandela ukuthi bathole ama-SIM cards awe one money kuthiwa imali zangena khona. Namhlanje ngiyakhuluma ngithi mina ayikabi khona.
Olwela amalungelo abosomabhizimusi unkosikazi Debra Mukasa olilunga njalo le-BVTA uthi lokhe bengakayitholi imali.
Selokho singakayitholi leyo mali ikho sokuyenza nxa sibhoda sikonjetheza ngama-vendors nge-COVID-19 sikade kabagqoka ama-mask bethenga ama-sanitizers benzele social distance. Bathi bacela uhulumende ebancedise ngoba yinto kumele ukuthi ngayo baphiwa leyo mali bayenza ngayo.
Unkosikazi Mukasa uqhubeke ethi uhulumende wayebathembise ukubafakela $200 amadola akuleli.
Uhulumende wayethe ama Netone cards lawa azabe ele mali efika 200 bond ngaleso sikhathi ezisithembise ukuthi uzasinika ezikushioning fund ezaba khona isincedisa njengoba laphana kwathi kule lockdown saba le displacement of ama vendors. Ama vendors kwathiwa behlala endlini bengathengisi kuze kube lakhathesi siloku silindile.
Umphathi ntambo wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ama small and medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ubengadobhi makhala ekhukhwini wakhe saze saya emoyeni kodwa ecina ukukhuluma lathi wazisa ukuba i-relief fund eyabaphila ngokuthengisa iphethwe ngabogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu olwe-public service labour and social welfare. Ngakho-ke ngababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGod Knows Vimbelela odabuka inyakatho eMandebeleni njalo ecula umdumo we-dance hall. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasvanta.
I am crazy, missy! Me know them, me trust them, me no trust them, Selassie. Yeah!
Igama lokuzalwa nguPetros Thembelani Ncube kodwa wazitshintsha wazibiza God Knows ngoba elikholwa elikhulu njalo wazibiza ngebizo lomdeni wakhe uVimbelela. Yena-ke uphuma emangweni weKenilworth esabelani semathweleni North nguye esimphetheyo namhlanje.
Ubanalilenkanikalo
ngazalelwa eMidlands eMberengwa ngafunda eMakwaba Primary School Secondary eChapungu Secondary School 2008 ngayemangubeni Mangubeni 2009 2010 ngajika futhi eChapungu ngazoqedelela izifundo zami khona ngasuka ke ngahlala koBulawayo ngaqala uku acta kodwa zange kwangisandawo
Yenage ukodnoze ebezifunela ezenza lemidlalo yamadrama ezilibazisa ichitha isikhathi kuphela engelandaba lokucula
Ngiqale ngo-2015 oku serious but bengingekho serious kuwo njengoba bengathi beng actor Ngo-2018 ngase ngirecorda i-album yami yokuqala uJah Protect Them but angisakwazanga ke ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe ngo-2018 ngikhiphe sokungu-2019
Uvimbelela uthi abaculi abanjengo Winky D, Killer T, Muddy P, Busy Signal, Vibes Cartel, Alkaline nabanye abanenginengi bamenza wathanda nomdumo.
Ya, izinja zami lezi yabo. Abantu abayenza ukuthi ngizizwe ngizifila nami emusicini yabo. Ya, wona umusic wami asebeke bawuzwa bona bathi uright mnandi. So bathi ngiqhubeke ngephambili ngomsebenzi. So manje ngisadinga isupport evela kini nami ngizithole nami umusic wami susezingeni nawo eli yabo eliphezulu.
Oh God knows ulesikelo kini balaleli udinga usekelo lwenu
bangisupporte ngithole nami elekhi isponsori esiza sponsori umculo wami ube phezulu ezingeni nami eliphezulu nami ngifane nabanye abaculi ngitholakala ku-email ethi godnozimbelela@gmail.com nakufacebook ethi godnozimbelela ningakhohlwa ukusanitize bakithi hey corona yabulala ngibulise ngale ekhaya eKenneth lapha ku-14 ngibulise nale eThomaland ngale ngiyanithanda bakithi
Kulolu hlelo sixoxa abaculi bakithi abatheneyo kuyinhloso yokubaphakamisa. Ebesila namhlanje kuza was a Friday. Ngu God knows Zimbelela ngomtubo wake we dancehall. Yes sir. Bela viki enhlekini lonke balaleli igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Corona, un sábado, un día, y mis
kukani. Ngesi kangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobha leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale beleCOVID-19. Sebezinkulungwane phose ezintathu, 2,555. EZimbabwe jikelele sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa, 6,678. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.